Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro kukadzi 25, 2019. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika voshora mashoko anonzi akataurwa nemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa ekuti kana mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakasakasika kupinda munhaurirano navo vachavabvisa pachigaro nenzira iri pamutemo. Vagari vemudhorobha rekumasvingo vonyunyuta pamusoro pemashandiro avanoti ari kuita kambani yemagetsi yezesa iyo yavari kupomera mhosva yekuvashayisa magetsi zvisina tsananguro kwenguva yakareba, izvo zvava kuita kuti vafunge kuti dambudziko rekudzimwa-dzimwa kwemagetsi radzoka. Nhandare dzenhabvu dzakawanda muZimbabwe, kusanganisira nhandare ine nhoroondo yenhabvu munyika yeRufaro Stadium iri muHarare, dzinonzi hadzikodzere kutambirwa nhabvu yepamusorosoro yeCastle Lager Premier Soccer League. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Toda kuyeuchidzai vateereri kuti mishina yedu haisati yanyatsogadzikana, saka tiri kusangana nematambudziko pano nepapo. Nyaya yedu yekutanga. Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vari kushora mashoko anonzi akataurwa nemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa nezuro kugweru ekuti kana mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakasakasika kupinda munhaurirano navo, ivo vachamisa vachatungamira ruzhinji rwenyika mukuvabvisa pachigaro nenzira iri pamutemo. Vachamisa vanonzi vakapawo pfungwa yekuti pagowanwe masimba navamunangagwa, voti ivo vachamisa votonga kwemakore maviri, vamunangagwa vozotongawo kwemakore maviri. Asi vanoongorora zvematongerwo enyika vari muboka revechidiki reZANU-PF rinoona nezvekubudiswa kwemashoko, vatafadzwa Tuboy Mugwadi, vanoti havaone mashoko avachamisa aya ari mashoko anotarisirwa kubva kumutungamiri webato guru rinopikisa rakaita sereMDC. VaMugwadi vanoti vana veZimbabwe vakaratidza zvido zvavo kuburikidza nekusarudza vamunangagwa musarudzo dzegore rapera, izvo zvakapikiswa navachamisa asi zvakazotsinirwa nedare repamusoro-soro reConstitutional Court. Asi vanotaura vakamirira mutungamiri weMDC Dr. Nkululeko Sibanda vaudzawo Studio 7 kuti vachamisa havana kuti vari kuda kuti vagwane masimba navamunangagwa, asi kuti vakangopawo semuenzaniso wekuti daivo vachamisa vaimbopiwa masimba ekutonga nyika kwemakore maviri, varatidza vamunangagwa kuti nyika inotongwa sei. Panyaya yekuti vachamisa vakati vanokwanisa kubvisa vamunangagwa pachigaro zviri pamutemo, Dr. Sibanda vanoti kune nzira dzakawanda kwazvo dziri pamutemo dzekushandisa mukubvisa mutungamiri wenyika pachigaro dzavanokwanisa kutevera, vakapawo semuenzaniso mabvisirwo akaitwa vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pachigaro. Tombokupai zvataurwa navamugwadi pamusoro penyaya iyi.
chekutanga ndechekuti zvinonyadzisa kuti mutungamiriri webato rinopikisa munyika yeZimbabwe haatonzwisisi kuti nyika yaari kuda kutungamira yacho inoshanda sei. Nyika yemuno muZimbabwe nehurumende yavamunangagwa inotevedzera bumbiro remutemo remuno munyika yeZimbabwe. Bumbiro remutemo iri ndo rinotitsanangurira kuti mutungamiriri unogadzwa sei pachigaro, zvinova zvakazadzikiswa netarudzo dzakaitika musi wa31 July. Saka zvino kana munhu ouya achiti aiwa ivo ngavati vakatongawo makore maviri, ini ndotongawo makore maviri, zvinowanikwa papi mubumbiro remutemo renyika yeZimbabwe uye zvinobva papi? Ndo zvinongotitaridzavo kuti kwere dzawandisa dzisina zvadzinoziva, saka zvakangova mashoko okutungana kwembudzi. Naizvozvo ivheni tikada kutarisa kuti koivo nhasi vanodeedzera mhirizhonga yekuti ndichatungamirira ruzhinji rweZimbabwe kunobvisa vamunangagwa zvisimba, ruzhinji rweZimbabwe urwu vanorwana kupi? Vari kuzvara here vana vavachanopinda mumasiriti acho kuti vabvise vamunangagwa? Chatakaona pamhirizhonga yose inodeedzerwa navachamisi, ivo somutungamiriri wacho havawanikwe kumberi kwevanhu vavanenge vachipa ivavo. Kumberi kwacho vanenge vasiko, asi vanhu ndo vanokuvara. Vana nguva tinosangana nerufu, ndo vanosangana nekurogwa, ndo tine vana iko zvinoizvi nemafamilies aanherera. Tinokuda kwokuti madzibambo avo kana kuti vana amai vavo vakasungwa vakapiwa makore mashanu kana maviri kana matatu vari kuchirongo, asi ivo vachamisa vana vavo vanoenda kuchikoro ivo varipo. Vanodeedzera izvi, kana vadeedzera izvi havaende kumberi, vanosara kumashure, vana vevanhu vosungwa. Saka ingori nyaya yokuti vanhu vavo muZimbabwe vaone kuti mashoko aya ari kungobva kune munhu unongotaura zvekutungana kwembudzi nguva nenguva. Ei kuri kuti vane nguva vachamisengadai vatarisira kuti vaita kongiresi yavo ifambe zvakanaka mumbudzi mavo, munhu vamwe vari kuita makakatwana dzenyika idzi vambosiyana nazvo.
Tiri kunzwawo zvakare vamugwadi vachamisa vachitaura kuti dai zvaiita vamunangagwa otongwa makore maviri, ivo vachamisa otongwawo mamwe makore maviri. Munoti iwo nepfungwa iyo?
Ndo mashoko okutungana kwembudzi iwayo. Kwaivo vanoti makore maviri aya vakaawana kupi? Avari kukumbira kuti vatonge, vanoawana kupi? Ndekuti sarudzo dzakaitwa muno dzakatotipa mutungamiriri wenyika anongova iye ugaripo vana vaprezidendi vamunangagwa. Saka ivo kana voti inini ndofanirwa kupiwa kuti nditonge makore maviri, ndinodavira kuti zvinhu zvinofesa zvinhu zvinofesa hazvo kuti zviri kubva kune munhu anenge achitaura kuruzhinji rweZimbabwe anenge achionekwawo nevanhu kuti munhu anofanira kunge ari serious nemashoko anobuda mumukanwa make. Zvinoivo kana voti ndombopindawo ndombotongawo makore maviri, izvozvi simo mubumbiro remutemo, hamuoni here kuti ndokurashika kukuru chaiko kunonyadzisa? Nyaya ingoripo chete ndechekuti dei vachamisa vanga vari munhu anoteerera vamunangagwa vakati aiwa muyai titaurirane sarudzo dzakatopfuura. Asi nokuda kwokuti sarudzo dzakapfuura, inguva yekuti vana muZimbabwe vabatane vose, vanopikisa nevari kutunga vacho, mapato anopikisa mamwe ari kuuya kuti hurukuro nomutungamiriri wenyika kuti aiwa ngatipananei mazano. Hazvinei nekuti ndini ndakahwinha zviri pajekerere zvakaonekwa nepasi rose, asi chatinongoda ndechekuti tipanane mazano. Zvichemo zvenyuwo zvamunazvo zvinosanganisira vamwe vachizopinda mumastrits zviri pamutemo ndezvipi, tione kuti tingazvigadzirisa sei tichisamusoro pamwe chete, kwete zvokuti ini ndoda kuti ndipindewo. Kana yaanyaya yemasimba yekuti yangova nyaya yemasimba, inei nechekuita nevana vemuZimbabwe? Ndo mashoko ari kutaura vachamisa. Saka zvinhu zvinonyadzisa kuti munhu anenge achingotaura zvamasimba nguva nenguva kuti ndinoda masimba, ndinoda masimba, asi havasi kutaura nhau dzekuti aiwa vanhu vakatarisirei kubva kuhurumende yavo uye kumunhu akapiwa masimba.
Asi nyaya yekuti munyika munge muchiitwa nhaurirano zvinhu zvigadzirisike, munoiona sei mi kana yevachamisa vachiramba vachiisawo zvavanoti madimanzi avo ukuva vamunangagwa vachiisawo madimanzi avo?
Zvakafanana nomukomana unoda kuenda kunonyenga musikana. Haungatange wadhimanda kumusikana wauri kuona achipfuura murodhi kuti uyo woti ndinomuda hangu uye ndoda kuti ndigozomuroora, asi ndofanira kuti ange aine tsika, ndofanira kuti ange achigeza. Iwo uchimuona achipfuura usina kumbotaura naye, wotanga kutodhimanda kuti uyo musikana uyo ndomuda, asi ndoda kuona achiita zvakati nezvakati, ngaachengete mai vangu, ngaaite zvakati, ngaatsvaire mumba, asi iwo usina kumbotaura naye asingazvizivi kuti unomuda. Madhimanzi iwayo unenge uchiaitira kupi? Saka ndozvati kuti madhimanzi avari kuita vari kuaitira musango, hameno kwatiri kungonzwa tongotoaverengawo mupepi. Asi vamunangagwa vari kuti uyai titaurirane, vamwe vari kuenda ikoko vachinotaurirana vachipa madhimanzi avo, vachipawo zvichemo zvavo, zvinyinyito zvavo. Asi toona kuti nyaya yevachamisa zvayo tisingadi kupedza nguva, ingori nhau yokuti ayo dei kwaitwa inclusive government, ndapindawo ndambodyawo.
Asi vamugwadi, chii chakaipa kuti munyika muve netransitional authority iyoyo kana hurumende inofanira kubata matomu zvinhu zvichigadzirisika?
Transitional authority inyoka inobvepi? Nyika haitongwi nokungoti watifunde hii mbijana otonyora kapepa kake oti ayo ndora kuti hurumende inge yakadai o transition authority handizivo kuti mudzidzi achamisa akapinda rini votoita sekuti munhu usingafungi unofunge gwane vamwe vose vari koko kuti unokuti uyu unotindoda zvakati muno munoitwa sarudzo kana maitwa sarudzo munotsvakwa mutungamiriri wenyika nehurumende inotungamirira vanhu zvozoonekwa zveafter 5 years.
Vanga vari vanongorora zvematengerwo enyika vari muboka revechidiki reZANU-PF rinoona nezvekubudiswa kwemashoko vatafadzwa Tuboy Mugwadi vari parunhare muHarare neStudio 7. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reAmnesty International Zimbabwe rinoti ongororei mabhuku aro emari inoratidza kuti sangano iri rakarasikirwa nemamiriyoni mazhinji emadhora. Sangano iri rinoti vashandi varo havana kubata mari zvakanaka uye vamwe vakashandisa mari zvisiri pamwero, vamwe vakatora mari zvisiri pamutemo. Vanoona nezvekubudiswa kwemashoko musangano iri kuchamhembe kweAfrica vaRobert Chivambu vaudza Studio 7 vari kuSouth Africa kuti havakwanisi kutaura nezvenyaya iyi nekuti zvingakanganisa nyaya yavo kumatare edzimosva kwavakaiendesa. Gore rakapera, America yakamisa kubatsira nemari mamwe masangano akawanda akazvimirira emunyika ichiti masangano aya ainge asingatevedzeri nzira dzinodiwa mukushandiswa kwemari dzavaipiwa. Amnesty International inoti nyaya iyi inobata mukuru wesangano iri muZimbabwe, vaCousin Zilala, avanonzi vakatosiya basa, naSachigaro vatekushuwa musiyiwa. Vanoona nezvemari musangano iri, amai Swongile Zimbeva, vakambomiswawo basa vachipomerwa mhosva yekusaita basa ravo nemazvo. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reAnti-Corruption Trust of Southern Africa, vaAlois Munyaradzi Chaumba, vanoti nyaya dzekusabata mari zvakanaka dziri kuramba dzichiitika mumasangano aya uye dzinouraya tarisiro yeveruzhinji avanoona masangano aya achibatsira mukuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu. Vachaumba vanoti huori mashandisirwo emari mumasangano aya hunopedza simba reavo vanovapa mari kuti varwire kodzero dzevanhu. Ngatinzwe hurukuru yavaita naTanonoka Hwande weStudio 7.
Zvinosiririsa chaizvo kunzi kuti tiverenge kana kunzwa nyaya dzakadaro dzichibuda mumasangano anofanira kunge ariwo ari pamberi pekuona kuti basa ravo riri pachena uye rinobudisa zvido zvevanhu uye zvido zvavo. Saka tinozwa kushushikana zvikuru, fanika isusu tinge takamirira anti-corruption muno muSouthern Africa.
Sekuzwa kwenyu ava masangano mangani abatwa munyaya dzakadaridza?
Ati wandei zvinosirisa zvikuru kuti masangano aya ari kutaurwa kunzi ari kutadza kubata mari dzavo. Masangano makuru ane mukurumbira uye anoshanda nevanhu vakawanda ende vanhu vazhinji vanenge vane ruremekedzo rukuru rwemasangano iwaya. Saka zvinopa kuti hurumende ifunge kuti vanhu ivava vanochekuita nezvematukuro enyika nokuti donjo dzavo zvikurukuru isi akatarwa iwayaya dzinobva mubumiro remutemo wenyika. Vanoda kuedzawo kudzidzisa vanhu kuti vazive kodzero dzavo. Saka zvinopa kuti hurumende ifunge dzimwe nzira dzekufungwa kuti vanhu ava vari kuda kurwisana navo.
Kana makatarisa zviri kuitika izvi, zvinoitei mukurwira kodzero dzevanhu nemabasa ese sezvekutaura kwamaita? Zvinoreve izvi, zvinoitei kumabasa aya?
Zvinodzikisira mabasa avo zvakanyanya uye zvenyu kuti ndo vari kupa ruzivo kune macommunities nokuti hurumende dzimwe nguva inoshayiwa mari yekudzidzisa vanhu kodzero dzavo. Saka masangano iwayaya ari kubatsira apo pari kutadza hurumende. Saka kana vachinge vadai zvinoreva kuti vanhu vazhinji vachange vasingakwanisi kunzwa kana kudzidziswa nezvekodzero dzavo. Zvinoreva kuti hurumende inokwanisa kunge yakukwanisa kumbunikidza vanhu vasingazivi kodzero dzavo.
Chii chingaitwa kuti izvi zvisarambe zvichiitika?
Tinofanira kukurudzira mumasangano ose akazvimirira kuti pave neyatinoti good corporate governance, kuva kwemutsauko kwemabasa vanhu vanoshanda mumahofisi nebhodhi racho kuti vave nemapolicies akasimba anokwanisa kuita machecks and balances kuti pasarakirwa nemari nemuto wakafana neuyu zvakare.
Amnesty International inoti yaendesa mhosva idzi nyaya iyi kumatare edzimhosva. Asizve Amnesty International inogara ichitaura kuti matare edzimhosva muZimbabwe anenge asina kumira zvakanaka nenyaya dzeuori. Munoona sokuti pane kukwikwidzana kwepfungwa here apa?
Yeah, ndinoona ipapa apa hurumende ichiita karikiriki kuti ikwanise kudi kuita basa rayo, nokuti vanofungidzira kuti masangano akazvimirira ega anopikisana nawo, saka vanenge vachida kutoona kuti vanhu vakafana nevayavangu yekuti vachimbovabatawo, nokuti vane nguva huru vachinge vachifungidza kuti vanenge vachivatsoropodza. Saka ndinoona kuti mutemo uchamhanyiswa zvikuru ipapa.
Vanga vari vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano re-Anti-Corruption Trust of Southern Africa vaAlois Munyara Dzichaumba vari parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Vagari vemudhorobha reMasvingo vari kunyunyuta pamusoro pemashandiro ekambani yemagetsi yeZESA, iye vari kupomera mhosva yekuvashayisa magetsi zvisina tsananguro kwenguva yakareba, izvo zvave kuita kuti vafunge kuti dambudziko rekudzimwa dzimwa kwemagetsi rave kudzoka. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Vagari ava vanoti vava nemwedzi magetsi aya achienda zuva nezuva kwemaawa akareba munzvimbo dzinogara veruzhinji pamwe nemudhorobha munoshandirwa nevakawanda. Vamwe vanoti kuenda kuri kuita magetsi kunovarangaridza zvakaitika mugore ra2008 ukuwo kambani yemagetsi iyi isikuvavatsananguro yekuti sei magetsi aya ari kushayika. Amai Samanda Mundawarara vanoti ivo vari kurwadziva zvikuru nekuenda kwemagetsi sezvo vachizopedzisira vakuzotsvaka dzimwe nzira dzinodhura dzekuti vabikire mhuri chikafu kunyange hazvo vakagara vatenga magetsi ekushandisa kare.
Magetsi ri kutotishungurudza nekuti for the past month ari kuenda almost every day kwenguva yakareba, and tisi togadzirira zvevana vechikoro, tisi tinobikira mhuri, and you find kuti huni dzacho dzinotonetsa kuti tidziwane. Kuenda kusango hakuna kwekuti tingadziwana, and then maprices ehuni achona akakwira, hadzisi kutotengeka. Parafini yachona haitengeki because of mafuel shortages, and totarisa gas atisi tese tokwanisa kuafforda gas nekuda kwekuti zvinhu zvakakwira, saka dei zvagadzirisikawo zvisa yatinzwawo.
VaHardlife Tangire vanoti kuenda kwemagetsi kunovashungurudza apo upenyu huri kuoma munyika nekushayika kwezvimwe zvinhu zvakawanda.
Nyaya yemagetsi yanetsa wena, hatichatowisi kuti zviri kunyatsombofamba sei apa. Kuti wane explanation, hapana munhu arimbonyatsokuexplaina kuti magetsi acho dambudziko racho riri papi. Anoenda everyday, dzimwe nguva makuseni, dzimwe manheru. Iko zvinonoona vakadzi ava vose ava vakungokwira vachingoenda kwamaparanyanga uko ndokodokwira vachingotsvaga huni, nokuti vakasadero manheru zvacho hapana apa. Saka zvinhu zvakatotiomera, magetsi avadai vazama kutitsanangurira kuti dambudziko charo charo riri papi, uye vatiudze nenguva kuti tigogara taziva kuti togadzirira sei.
Vanoita zvemabhizimusi nevanoshanda mudhorobha vanotiwo kumboenda kwemagetsi zvisina tsarukano kunoita kuti vashayiwe cheuviri mumabasa avo. Vazivana yechikwanda vanoti kuenda kuri kuita magetsi pakati pedhorobha kuri kuita kuti varasikirwe nemari yakawanda, nekuti mabhizimusi avo anenge ambomira kufamba sezvo risina vachishandisa moto wemagetsi.
Magetsi tunoti ari kuenda kumalokesheni nemutaoni, asi chinga tanzichokuti mutaoni machona ari kutora maawas akarebesa magetsi asina kudzoka zvokuva zvokanasa production yedu, nekuti ukatarisa kuti 2 hours anenge aenda idzodzo tifanga tatoshanda zvokuti imari ndeyatichokaunda kuti ilosi yatetatoita iyoyo, nekuti izvezvi tikatise majenarata achona fio yakakwira apa haisi kuwanika fio yachona. Saka tokona kuti topedza nguva yakareba takangogara tisingashandi, zvinova zvokuuraya production yedu isusu mutaoni.
Mutauriri weZESA vafuladgwasira vanga vasingadairi runhare rwavo kuti vatipe divi rekambani yavo, asi vanhu vanoti kambani iyi inofanira kuvapatsanungura yezviri kuitika. Vagari vanoti havafaniri kushayiwa magetsi nekuti mazano kwava nemamita ekugara watenga moto wako kare, nekudaro vanofanira kuwana magetsi avanenge vatenga nguva dzose. Sat garo wesangano rinomirira vagari remasvingo United Residents and Red Pairs Alliance kana kuti Mura vatomas mbetu vanoti kambani yezesa inofanira kubuda pachena kuti kureshona kwemagets kwadzoka munyika here pane kungonyarara.
Zvino nenza kuti tizive kuti chiri kutika chaizvo chii, nokuti muZimbabwe munhu uchataura chokwadi chaichaya hatichazivi kuti ndiani. Isi toona sokuti yava load shedding, asi zesa isi kuda kubuda pachena kuti tava tadzokera muna 2008 kwataita load shedding. Zviri nani vabude pachena vatiudze kuti chiri kuita. Kana tichikwanisa kutsvaka mamwe sources of energy tigare tadi tagadzirira, hatidi kuti vatijume. Ngavangobuda pachena kana vakonewa takonewa kugadzira chinhu ichi, chinhu chadi chanetsa. Toona sokuti yatova load shedding yakuitika.
Mamwe mashoko anoti kurechena kwemagetsi kunogona kudzoka nekuti zvinonzi dhamu rekaripa uko kunobva mamwe magetsi enyika rave nemvura shoma nekuti gore rino mvura haina kunaya zvakanaka. Mamwewo mashoko anoti kambani yekusouth africa yeescom inotengeserawo nyika magetsi iri kusangana nematambudziko akasiyana siyana. Izvo zviri kuita kuti imbopota ichitapudzira magetsi anofanira kunge achienda kuZimbabwe. Ndakamirira studio 7 masvingo, ndini Gandri Maramba.
Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nemutungamiri weNorth Korea vaKim Jong-un vari kutarisirwa kuita musangano wemazuva maviri muHanoi, guta guru reVietnam, kuti vazehe nezveurongwa hwekuti North Korea imire kugadzira zvombo zvehondo zverudzi rwenyuclear. Uyu musangano ndewechipiri wevatungamiri ava zvichitevera mumwe musangano wakadai vavakaita gore rapera kuSingapore, apo vaTrump navaKim vakabvuma kushanda pamwe chete mukuona kuti vamisa kugadzirwa kwezvombo zvenuclear muKorean Peninsula. Asi svondo rino muHanoi, vatungamiri vaviri ava vanotarisirwa kutarisana nemutoro mukuru wekubvumirana vose zvinoreva kumisa zvombo zvenuclear kwacho uye kuti nzira dzipi dzingateverwa kuendesa urongwa humberi. Musangano uyu uri kuitwa kubva musi wa27 kusvika musi wa28 mwedzi uno.
Nyanzvi munyaya dzeutano Dr. Joseph Chiripanya.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti veruzhinji vanofanirwa kuita zvepabonde vakazvidzivirira kuitira kuti vasabatwa nezvirwere zvepabonde kana kuti sexually transmitted diseases. Kiri Mudzamiri anotipa nyaya iyi.
Nyanzvi munyaya dzeutano Dr. Joseph Chiripanyanga vanoti pane zvirwere zvakawanda zvepabonde zviri kuvhiringa vanhu vakawanda utano hwavo. Vanoti zvirwere izvi zvinouya nenzira dzakasiyana siyana.
Zvirwere zvepabonde zvinouya nenzira dzakasiyana siyana, zvine mhando dzakasiyana siyana. Zvichangobata zviri common stereo. Chekutanga kune inonzi syphilis, chechitu kune inonzi gonorrhea, kozoita inonzi chancroid, koita tinotiwo mawats. Syphilis kazhinji inora tidzika nekuita anenge
akarwara
chikaroneka kanongoitika kupakatisa bienda akarwadzi akana zvakanokonzeresa. Chaikaipira ndechekuti kakadisapia karonda kaikaya nokwanisa kutita mwedzi kana makore iri mumwiri mako ichikudya ichikukwadza iwe usingazive chinhu.
Dr. Chiripanyanga vanoti chirwere chegonorrhea chave neukasha hunonetsa kurapa mazuva ano.
Then number 2 igonorrhea. Gonorrhea mazuva ano kutadza kuti yawedzera zvizhinji kudarika mazuva apfuura. Kunotori ne mhando dzegonorrhea dziri kunetsa kurapa dzekuti mushonga tinozimboshandisa mazuva ese haisi kushanda pagonorrhea tiri kuona mazuva ano. Ya resistant. Saka gonorrhea zvainoita ndezvekuti kuvarume panobuda discharge panhengo yako munzira inofamba neweti. Ukatanga kuona discharge yakaita kunge mukaka, kunge cream, kana yellow, kana brown, whatever discharge, chero zvayo discharge yawangoona chibuda panhengo yako uri murume, ziva kuti kazhinji zhinji yagonorrhea. And definitely clear to a sexually transmitted infection. Chachurere chepabonde, mhanya kuchipatara unotsvaka rubatsiro.
Dr. Chiripanyanga vanoti kune chirwere chepabonde chinonzi chancroid. Chirwere ichi chinoita kunge kachigamba kakasonwa kumativi. Dr. Chiripanyanga vanoti vanenge vaona kuti vane chirwere ichi vanofanirwa kuenda kunoona vana chiremba kuitira kuti varapwe nekukurumidza.
Chancroid inoita futi karonda. Chikaronda kechancroid kanoita kunge chigamba kanenge kaita kunge kakasonwa kumaendu zvokuti haunyatsokaona zvakanaka. Vanoita karonda kakadaro mhanya kuchipatara, suspecta kuti chancroid. Ukaona wakuita mwandabvu muzvidya waita kapundu kana karonda, suspecta futi waita chinhu, waita chirwere chepabonde, mhanya kuchipatara unoona vana chiremba.
Dr. Chiripanyanga vanoti munhu akaona akuita mhopo kunengo yesikarudzi zvinoreva kuti munhu anenge ava nechirwere chepabonde nokudaro anofanirwa kuenda kuchipatara onoona vana chiremba kuti arapwe.
Lastly totaura ine anonzi mawats. Mawats ndo mhopo. Kana kuita mhopo kunengo yako yesikarudzi takutarisira kuti most likely ya sexually transmitted infection. Kana kuita mhopo ine tinotanga tutishoma tichatichowanda tichowanda. Saka kana kuita kamhopo kana kari 1 kana kangosuspecta kuti kandaita akakasi kunzwisika mhanya kuchipatara unoona vana chiremba.
Chiremba ava vanoti kana vanhu vachiita zvepabonde vanofanirwa kuzvidzivirira kuitira kuti vasabatwe nezvirwere zvepabonde.
1 munhu ngashandise makondom. 2 kana maizo shandisa mapiritsi ekudzivirira kubata pamiri kana iri depo kana iri jadio anoshandisa zvakare pamusoro pemakondom because makondom ndiwo ega anodzivirira kubatwa kwezvirwere zvepabonde syphilis, chancroid, mawats andataurai waya. Tikasadaro tikangotemba necontraception chete vanhu vazhinji tiri kuona iko zvinozvi makese evanhu vakurwara nezvirwere zvepabonde ari kuwedzera.
Vanotiwo vanosangana nevanhu vaviri kana vatatu pazuva vanenge vaine zvirwere zvepabonde. Dr. Chiripanyanga vanoti vanhu vanofanirwa kushandisa makondomu senzira yekudzivirira zvirwere izvi.
On a daily basis ndinoona at least on 2 or 3 vanouya nezvirwere zvepabonde ende pa week ndinoona at least 1 or 2 vanenge vaine gonorrhea andiri kuti yakunetsa kurapa yakuda mumwe mushonga iri a bit stronger inoti durei zvakare kuti tikwanise kuvabatsira. Saka tinoencourage kuti munhu wese ngaashandise makondom.
Dr. Chiripanyanga avo vanoshanda pachinoi medical more vanoti kana munhu achinge abatwa nezvirwere zvepabonde anofanirwa kuona vana chirema nekukurumidza kuitira kuti abatsirwe chirwere chisati chakomba.
Zvirwere zvepabonde zvizhinji mukaya kwatiri machiremba tine majekiseni atinokubaya tine mapiritsi atinokupai kazhinji mushure mosvondo chete chete urwere hunenge hwapera. Nokudaro hatikurudzire kuti vanhu vashandise maherbs kana kuenda kudzin'anga kana kumaprofita kana kuita zvimwe zvakadaro zvekuda kubatsirwa nenyaya dzezvirwere zvepabonde. Tinokurudzira kuti nyangwe mukaenda ikoko rambai muchinwa mushonga uya kuna chiremba mupiwe mushonga mubayiwa majekiseni. Zvirwere zvepabonde zvese kunze kweHIV zvinorapika zvichipera, zvishoma zvisingarapike mamwe maviral infections but zvizhinji zvinorapika zvichipera.
Mumwe mudzimai anogara kuWestgate maitresi Mhangami vanoti zvirwere zvepabonde zviri kuvhiringa utano hwevanhu kadzi vakawanda.
Murume akangoziva kuti ndiri kurwara haudze mukadzi. Vakadzi vaye vanongogara umba toti vasingashandi vasingatauriwo nevamwe vanhu maneighbors kana mafriends about idzo dzinyaya dzepabonde haambofa akaziva anongofa muchinyararire.
Nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti vanhu vachinge vatapurirana chirwere chepabonde vanofanirwa kuenda vose kunoona chiremba vorapwa pamwe chete. Ongororo yakaitwa nesangano reAVET richishanda neUnited Nations muna 2017 yakaburutsa kuti munyika mune vanhu vanosvika miriyoni imwe chete nemazana matatu ezviuru vane HIV uye zviuru mazana manomwe nemakumi mana vari vanhukadzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa nezvemusangano wakaitwa nemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa neZiro Kugweru. Uko vananzi vakataura mashoko yekuti vachapava munangagwa nguva shoma shoma yekuita nhaurirano navo kukundikana vobatana nevanhu vakawanda vemuZimbabwe mukubvisa vamunangagwa pachigaro zviri pamutemo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Zvinguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika voshora mashoko anonzi akataurwa nemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa ekuti kana mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakasakasika kupinda munhaurirano navo vachavabvisa pachigaro nenzira iri pamutemo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC, ndekusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.